vachitaura pamusangano uyu vanhuve vakavimbisa kuti bhajeti ravo rinenge rakanangana nevarombo asi nyaya yakanetsa zvikuru kumusangano uyu ndeyekushaya simba dzinotyisa kwoita dhora remunyika kuRBZ dhora rekuamerica riri kutengwa nemadhora emunyika makumi mapfumbamwe kana kuti 1:90 asi pamusika wemukoto paanotenga nekutengesa vakawanda dhora rekuamerica riri kutengwa nemadhora mazana maviri emunyika dzimwe nguva kana kuti 1:200 vanxube vanoti havasi kuzomisa kushandiswa kwedhora remunyika sezviri kudiwa nevamwe ko nhengo dzeparamende dzakaona sei musangano uyu totanga nekunzwa kubva kunhengo yeparamende yakazvimiririra ichimirira Norton Vatemba Muliswa
isu tiri vanhu vanoda kungoudzwa chokwadi saka inonzi inofanga kunge iri propua kasi tichitarisa papropua iye 2021 yakanetsa nenyaya yeinflation inflation iri kunetsa tine dambudziko rekuti tine parallel market rate and then tine auction rate and iyo hurumende yacho ndiyo futi iri pamberi pekutekisa mari in US dollars ivo vachida kuti Zimbabwe dollar inge iri yakasimba hamungasimbise mari yenyu kana muchitamba nemari yevamwe
mashoko aya atsinhirwa navashakespeare hamauswa vanomirira Warren Park vari nhengo yemdc alliance
minista wefinance vanofanira kusarudza kuti voita dollarization here nekuti voshandisa mari yekuamerica zvinoda kuti ndo pazvakuenda zvobva ivo vasati vataura asi tiri kuona sekuti ndozvinhu zvaakuitika izvozvo mukatarisa kuti nyika ifambire zvakanaka vanhu vemuzimbabwe vari kutambira mari dziri mumazimudhora asi kuti vanobhadhara marenji vanotenga chikafu vari kutora mari dziya dzichiiswa pachero tinoratidza kuti mari yedu yakadzika zvakanyanya vonotenda mari yekunze kwenyika soyavakushandisa kuti vagobhadhara dzimba dzavanogara vagobhadhara mafizi evana vechikoro vagotenga pasi dzimotikari vagokwanisa kutenga kunyange nepuo
vanomiririra Hatfield mudare reparamende vatapiwa mashakada vemdct vativo mari dzakapiwa zimbabwe neimf dzinofanira kushandiswa zvine mwero
chimwe chatingada kuona ndechekuti masgr aya maspecial drawing rights atakapiwa neimf anokwana kuita 1 billion ini dai zvaibvira aitangoashandisa kumaarea anobata upinyu hwevanhu zvikunyanyanyanya zvakaita sekuwanikwa kwemvura togadzisawo magetsi edu kuti rural electrification iyai ienderere mberi mataundi magetsi akadzimwa dzimwa maindastiri asaafektiwa nokudzimwa kwemagetsi chechitatu togadzira marodhi emadhorobha edu madhorobha edu hachina marodhi seharare ukaenda kumalocation kwese kumahigkwamedium density marodhi edu ashata makomba chete then most importantly
vachipawo pfungwa dzavo vanokokera nhengo dzedare reparamende dzezanupf vapupuraito garepi avo vanomirira gutu mudare reparamende vatiwo vanxube havafaniri kukanganwa vari kumaruwa
bhajeti redu ngaritarise vanotambura ngarinyanye kutarisa ikonomi yedu itange kufamba risapote vaya vanogadzira zvinhu kuti vakwanise kuwana mukana ukuru wokugadzira zvinhu zvinoita kuti ikonomi yedu ifambe zvikuruwo tinoda kutarisa yatingati infrastructure yekumamisha uku burani zvikoro zvinodzidzira vana kuti zvinge zvakagadzirwa zvakanaka uyewo takakurudzira minister of finance kuti vatarisawo zvinotambirwa navashandi vehurumende
vanxube vakati vachaparura bhajeti ravo musi wa25 mbudzi ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini Blessing Zulu.